hybrid Bridger post mazano ku South African side kwakavhurwa and then ku Zimbabwe side kwakavharwa saka mchidimbu ningangoti pane confusion mara neku ne movement yevanhu because ana havasi sure kuti chiri kuitika nekuti kuvhurwa kwe one side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa saka muchidimbo ningangoti pane confusion yakanyanya pa battery border post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kukrosa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita but vashomanana vacho vanhu vane ma special permits vakafanana nevanhu vanenge vachisikaira ma trucks anenge akakliwa kudara. Vosanganisira nevanhu vanenge vaine ma permit uye vanhu vanenge vakapuwa vane ma private vehicles and vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kucross. Hazvisi kubatsira vazhinji zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashoma nene saka vashoma vari kubatsirikana. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematruck ndiwo ari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya nevashoma vanenge vaine humbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maboda panenge achishanda before COVID.
Sangano renyu pane zvari kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweboda pane huri kurodza makamboita navo?
Ndine urombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemuregion yedu yeSADC neAfrica but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano neboda kana maboda emunharaunda yedu yeSADC neAfrica saka takaremerwa panyaya iyoyo.